Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare zuva ranhasi uri musi wesvondo zvita 22 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vopika kuti havasi kuzoita hurukuro dzisiri pasi pePollard. Asi mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti kana nhaurirano dzichinzi dziitwe pasi pePollard haisi kuzovhiyiwa. Varimi vochema-chema nemvura yarambira mudenga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo nhasi Zimbabwe yanga ichicherechedza zuva rekubatana kana kuti Unity Day, zviri kubuda pachena kuti kusawirirana kuri kuenderera mberi pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa veZANU-PF nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa. Vachitaura pazuva rekubatana nevamwe vatungamiri vemapato madiki anopikisa ari mugungano rePollard pamusangano waitirwa papurazi ravo rekukwekwe nhasi, vaMnangagwa vati vakaudza vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki avo vari kuratidza chido chekuda kuyaninisa munyika kuti havasi kuzoita nhaurirano dziri kunze kwePollard.
He met some of the leaders here. I'm happy that he expressed his desire to see Zimbabweans working together. And I assured him that as ZANU-PF and as the president, we have created a platform which we call Pollard.
Vambeki vakatosangana nevamwe venyu vari pano. Takatovaudza kuti handioni pachiumbwa rimwe gungano rekuita nhaurirano nekuti Pollard iripo kare. Vose vanoda nhaurirano munyika vanofanira kuuya kuPollard chete.
I don't see it as possible to have two platforms which discuss one issue. Zimbabwe political issue is one. And if we discuss it, we must come to one platform where we discuss it. And that platform which we have agreed is Pollard. I'm not moving from that.
Mashoko avaMnangagwa aya arikuuya apo vachamisa vaziisawo kuti havasi kuzopinda mugungano rePollard vachiti kutungana kwembudzi. Zuva reUnity Day riri kuuya mushure mekunyoreranwa kwechibvumirano cherunyararo kana kuti Unity Accord pakati peZANU-PF nePF ZAPU musi wa22/1987. Vakanyorerana chibvumirano ichi ndimushakabvu Robert Mugabe namushakabvu Dr. Joshua Nkomo. Izvi zvakatevera kurayiwa kwevanhu vanofungidzirwa kuti vanosvika zviuru 20 kuMatabeleland neMidlands munguva yegukura hundi pachipomerwa mhosva mauto e5th Brigade yekuponda. VaMnangagwa vati mapato ezvematongerwo enyika anofanira kukoshesa nyaya yekubatana nerunyararo kuti upfumi hwenyika hugadzikane.
Economic issues. How do we resuscitate our economy? In my view, there's no benefit in quarreling how the economy collapsed under ZANU-PF. None of us will live in the past. We shall never live the year 2001 or 2002. We can only live 2029, 2020, going forward. We cannot live in the past. We can only learn from the errors of the past to improve our future. So, I think it is necessary that we grapple with the current issues benefiting from the wisdom of the past and the foolishness of the past.
Panyaya dzezveupfumi hatifaniri kurarama mune makore akare. Tinofanira kufambira mberi takabatana pasina bopoto.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura vari papurazi ravo mumashoko atakumbira kushandisa kubva padande mutande reTwitter rebazi rezvekuburiswa kwemashoko. Kuti tinzwewo zvimwe zvataurwa kumusangano uyu, tabata imwe nhengo yePollard vari mutungamiri weNCA muzvinafundo Lovemore Maduku.
Musangano wanhasi wafamba zvakanaka. Tanga tine zvinhu zviviri. Chekutanga tanga tichitarisa nyaya yekuti nhasi iUnity Day. Saka tamboita nguva yekucherechedza Unity, asi tichitachiye kuti haisi Unity iya ya87 yezano nePF dzapo. Kati iUnity yevanhu veZimbabwe. Tikataurana kuti kuti nyika yedu ibudirire ngatibatane, kwete kutiite bato rimwe zvematonerwo enyika. Asi kuti ngatingoziva kuti tiri vanhu vamwe chete veZimbabwe, tine matambudziko ngatimaonere pamwe chete. Then chechipiri tazotarisawo basa ratakaita sePollard gore rinei ratiri kutanga, because Pollard yakatanga muna 2019 ikalonjwa muna May. Saka taiti sepatari apa chii chataita, saka taita nguva yekufarira zvinhu zvatinofunga kuti izvezvizvi tabudirira kuita.
Saka vatungamiri vauya nhasi vaangani?
Mupollard mune vatungamiri 18 zvisanganisa nezanopf. Vese vatanga tinavo nhasi 17. Pangori ne1 achimira vhaisi wake vanonzi vaEverest Chikanga. Vanga vakabatika kwavanga vafamba, vanzi vanofunga vari kubve kwenyika. Ndo vatisina kuona semutungamiriri wangari asipo, asi vamwe vese vanga varipo, zvichisanganisa president vaMnangagwa.
Vamwe kavari kuti ko munogosangana sei kupurazi ravaMnangagwa muzvinafundo Maduku, hamufaniri here kusangana kwekuti munhu wese anenge akasununguka?
Tatogara tisingasangani kufamu. Zvataita zvanhasi zvemusi wa22 kuenda kufamura vaMnangagwa inyaya yekuti tanga tine kumwe kuwirana kwatakaita. Pollard mugore rinouya kutanga muna January tikuda kumbonyatsoona mafamu akatorwa, vanhu vese vakapiwa minda nehurumende nyika yedu yeZimbabwe, kanzi munda wako. Tika kunyatsoona especially vari vatungamiriri ava mashef ava kuti vari kushandisa munda wavo zvakadii. Saka takati tatanga nekwako president timboona kuti uri kuita sei, saka tava kuitira meeting ipapa. Tabva ikoko tafamba kwakawanda vachina masa tanga tinavo, tikava tichaenda kufamurako. Tinoda kuti tisaita nzara munomu, isu tine minda yakapiwa vanhu vakatoipiwa. Ndo imwe reason tangouya zvanhasi chete hatiitiri meeting kufamu, taenda kufamu nekuti tanga tine imwe agenda yatanga tinayo.
Mutungamiri weNCA vari nhengo yePollard muzvinafundo Lovemore Maduku vachitaura vari parunare kuChegutu. Zvichakadaro, mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa veMDC vanoti havana urongwa hwekupinda mugungano rePollard, kunyange hazvo vachida zvenhaurirano dzavanoti dzinofanira kuitwa naMutongi Gava asingateme akarerekera rimwe divi. Vachamisa vanoti vari kupedza nguva yezororo rino vachibatsira vanoshupika sezvavakaita muBulawayo nemusi wechishanu.
Nemazivira amunoita vaZulu, gore negore tine chirongwa chatinoparura muna December chekupa sekucherechedza zvakaitwa namambo Jesu kuti dananai Mwari vakatipa mwanakomana Jesu Kristu. Isu tinopanana zvatinazvo panyika pano muupenyu hwedu, zvingava zvishoma asi chikuru kupanana rudo. Saka taripowa rudo tinowanzonanga boka revabhezera atingati masenior citizens munyika medu, tonangawo avo vanenge vachirarama vari nherera dzinenge dzichengeta mhuri dzakasiyana siyana, tinoti machild headed households. Tinonanganawo futi nevaya vanenge vachirarama vane kutambudzika pamitezo yemuviri yavo, vatingati persons with disability. Saka ndo vatakanonga ivavo vanga vachisvika 300 kubva muBulawayo mese. Chiitiko ichakaitika muBulawayo pari zvino hatinesimbogaro chiitikawo kwakasiyana siyana. Saka mukana wanga uri weBulawayo chokwadi ndakasvika pakubatwa zvikuru. So umwe anotungamirira nyika, anotungamirira ruzhinji, ichitungamirirawo bato redu rinotungamirira. Ndakaona kurwadziwa kunoita vanhu. Mashoko andakapuwa nevabezera kubva chirungu kema ndudzi dzakasiyana-siyana, vanoti mitauro yakasiyana-siyana, mazera akasiyana-siyana, nhamo yachisunga kondoko, nhamo yachisunga mbira dzakondo munyika. Ndakazoona kuti nyika yaomerwa, kuna chikafu, kuna mari dzemarenti, vanhu havana mari dzemuzvipatara.
Mashoko enyu kuvana veZimbabwe pazuva reUnity Day ndeyekuti kudii?
Vana veZimbabwe ngatichibatana tose tonangana nenyaya yekutoita sei kubvisa humbimbindoga husveta simba, toita sei kubvisa utongi hwevashoma, hwevashoma vanenge vane utapwa hwekurovesa vamwe, kuvhiringidza vamwe, kushaya kugadzikana kwenyika, kukanganisa vamwe mumaruwa. Nekuti chikafu chinopuwa nebato, vanhu vanopuwa mbeu nebato, fertilizer nebato, zvese zvinoitwa zvemapato. Vanhu ngavazikane kuchenga wose, mananga hapana risina mhodzi. Madzishe woita basa rawo kuchengeta tsika nemagariro nemafambiro edu akare echinyakare, kuitira kuti pave nerugare, vasapinda kunipa midhibha kana kuti zvimbwasungata zvematongerwo enyika, kana kuitwa zvavo ana chimbwido wematongerwo enyika. Togadzirisawo makereke achibatanidza vanhu vorega kupokana, vanhu vachinamatirwa, vanhu vachinamatira nyika, mabhishopu, maprofita, mapostori, vakuru vanotungamirira, mareverend nevavhangeri, tobatana pamwe chete nyika yoenda mberi.
Vari kutika imi seMDC hamusina kupinda mupoladu?
Hatidyiwe takasunyura sematemba. Isusu toda kutoti nyaya kana iri yekuti tiri kusangana pakati, tosangana pakati panyaya yenhaurirano chaiwo. Kwete iro gungano ravakaita iro kungoda kuredza nguva nokunakidzwa nezvavanonakidzwa nazvo. Takataura tikatipolad hatisi kuzofa takapinda muchinhu chiya, nokuti idariro ravakagadzira kuda kuzama kukatidza MDC.
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chinopfurukidza mwero muSomalia cheAl-Shabab chinoti ndicho chauraya vanhu vasere, chikauraya vamwe ndicho chauraya vanhu vasere chikakuvadza vamwe vanhu makumi mashanu nevashanu muguta reGalakio nhasi. Panonzi paputika bhambo ranga rakateiwa motokari ine mutyairi anga azvipira kufawo. Pavanhu vafa ava pange paine vanhuwo zvavo vana, kuchitiwo vamwe vana vanga vari mauto. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergei Lavrov vanoti Russia iri kuzoenderera mberi neurongwa hwekugadzira pombi yegas yeNord Stream 2 neTechstream, kunyange hazvo America iri kupikisa urongwa uhwo. America iri kuti ichatemera Russia zvirango ikaita izvi, ichiipomera mhosva yekupamba mamwe matunhu muUkraine. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakatoisa runyoro rwavo pabhiri rekutemera zvirango kuRussia ikavaka pombi iyi. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chevechidiki.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naMuzvare Cynthia Chigwenya, uyo akabva kupa speech pachirongwa chine mukurumbira zvikurusa cheTED Talk uko kuJohannesburg kuSouth Africa. Cynthia, zviri kufamba here sesong?
tinofara makadini.
Aiwa, tribo. Makabva kupawo speech pachirongwa chine mukurumbira zvikuru sache TED Talk. Mungatiudzawo zvizhinji.
All right. Speech yandakapa ku TED Talk ku South Africa. Yanga iri pamusoro pekukura hunzi kana vanotaura nechirungu inonzi maskirinzi muna 1983 to 1987 akaitika mushure mekunge Zimbabwe yawana rusununguko education system yedu kana even muZimbabwe munharaunda time inyaya inoti kukanganyuka especially kuzvino kana pane zvinhu zvakawanda zvinonetsa nyaya dzemari nyaya dze even kubudirira kwenyika dzichinetsa noona kuti nyaya isingachataurwi pavanhu vanhu vakufokasa nezvinhu zvakaita sekuwana kudya nezvewes pane vamwe vanhu vanenge varimo mucommunity vanenge vakakanganisirwa panguva iyoyo so I think tine chirongwa chekubudirira senyika zvakakosha kuti tidzokere tirimembe kuti kune vanhu vatakatadzira and how do we make sure kuti takwanisa kugarisana navo zvakanaka kuitira kuti nyika ibudirire pamwe chete.
Nyaya iyi yegukura hundi inyaya inenge inorwadza vanhu vazhinji. Chii chakaita kuti muve nechivimbo chokuda kubata nyaya iyi?
Nyaya iyi semunhu anoita chirongwa chereconciliation or post-conflict reconstruction and development yavanoti chinhu chandakangovimba nacho kuti ndichiite ndaizisecha on nzvimbo dzinenge dzakaita violence so nzvimbo dzakafanana nana Rwanda kwakaurayiwa vanhu nzvimbo dzakafanana nana Cambodia kwakaurayiwa vanhu saka pandai researcha ndichitsvaga ndichidzidza muruzivo zvangu ndakabva ndaremembe kuti asi kuZimbabwe kune chiitiko chakaifanana negukuraundi chakaitika and chiitiko ichi vanhu havatauri nezvacho so inini semunhu seoso mwana weZimbabwe what can I do kuti ndicontribute kunyaya iyi and also semunhu akakurira kumatebeleland inyaya yekuti yanga isingataurike kumba vana mama vaibva kucholocho so ndakabva ndafila kuti I need to do something kuti ndicontributewo kune zvaitwa nevanhu vanopenengura nyaya iyi
nemaondero ako ungati chinhu chakakosha here kuti pave nehurukuro pamusoro penyaya yegukuraundi
zvinhu zvakakosha zvikuru kuti nyaya iyi itaurwe pamusoro pezvazvo nekuti mukatarisa kana tichitaura nyaya yekubudirira kwenyika inodipenda zvikurusa pane society nyika inovakwa nevanhu hapana kuenderera mberi kana vanhu vanovaka nyika iyi vasina kubatana nzira yakanyanya kosha yekuti mhuri yeZimbabwe ikwanise kubatana kusaite nemutsauko between vanotaura shona nevanotaura ndevere
vanhu vakaitambira sexpg
kugamuchira kwavakaita kwakandishamisa zvikuru ndakaona even pandakazosheya pamasocial media platforms akafanana nafacebook vanhu vaida kucontributa kunzwisisa kuti chii chakanyanyoitika panguva iyi saka pandakapedza kupa speech vanhu vakatouya kutobvunza kubvunza mabhuku anonyorwa nezvavo kubvunza on the way forward zvaitwa nehurumende yeZimbabwe kuti vakwanise kugadzirisa kukanganisika kwakaitika panguva iyi so kugamuchira kwakaitwa kwakandifadza zvekuti ndanga ndisingakutarisira
kune vanhu vachange vachiti aiwa neniwo Cynthia ndoda kuonawo speech mungavaudzawo here kuti speech inowanika kupi uyezve ichange ichibuda rini
allright speech inowanikwa paplatform inonzi Ted Littleton Woman Talk vari payoutube asi kana pane anoda kukwanisa kuiwana vanogona kunditsvagawo pafacebook ndinonzi Cynthia Chibwenya kana kuti painstagram or twitter CY_Chigwenya
aiwa takunzai zvakanaka tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki
ndatenda zvikuru nekutikoka kwamaita
muri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana nhasi muchirongwa tanga tina muzvare Cynthia Chigwenya ngatisanganei padande mudhande apo patwitter uyezve painstagram pigmyke3 ndiyo username yangu ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki chirongwa The Connection apo tichange tichiendera mberi tichikurukura nezvenyaya dzinobata zvinosangana nevechidiki munyika anokonekai nemufaro ndine wenyu Mike Hove mhuri yeZimbabwe tosangana nemusi wechipiri babai
tinotenda zvikuru mukoma Mike nacho chirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochimboenda kuna tanonoka wande uyo anotipa chirongwa chakanangana nekutarisa zvezvitendero.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Tasvika pamazuva ezororo reChristmas neNew Year. Mazuva aya mazuva anonyanya kusangana kwemhuri, hama neshamwari. Tasarirwa nemazuva matatu kuti titambe Christmas. Naizvozvo nhasi tichapiwa mashoko mashomanana pamusoro pezuva iri nevafundisi vaviri. Mufundisi David Simango, tipewo kurudziro yenyu.
Manheru baba Hwande, manheru vashamarare veStudio 7 mose, manheru akanaka kumhuri yose yeZimbabwe. Nguva yeChristmas inguva inokosha zvikuru, apo hama neshamwari dzinoungana pamwe chete kubva kumativi mana enyika vachienda kushamwari kuenda kuhama vaine zvipo zvokundogovana nehama neshamwari vachionana nokukwazisana. Inguva inokosha zvikuru, saka munamato wangu kwamuri mose munofamba ndokuti Mwari wekudenga akutungamirirei, mufambe zvakanaka besa pamuchafamba nechapamuchaungana muungane muchengetwe naMwari, murwirwe naMwari, mukomborerwe naMwari. Zvino nguva ino yakadai tinoda kutenda Mwari nokuda kwokuti tinorangarira Christmas chiri chinhu chakaitwa naiye Mwari kutipa mwanakomana wake Jesu Kristu. Wakati pamwanakomana wake wakaberekwa mumwe chete kuti ani nani anotenda kwaari aregere kufa asi ave noupenyu kusingaperi. Saka nhasi uno izuva randinokuyeuchidza mudikani mutereri kuti Mwari wakakuda nokuda kunokosha. Wakati pamwanakomana wake sechipo, Paura anotiye kuna Varoma chapter 6 verse 23, mubayiro wezvivi rufu, asi chipo chokungopiwa pachena naMwari kana kuti free gift, upenyu husingaperi muna Kristu Jesu. Zvinondoti kwauri mudikani, tenda Mwari nokuda kwechipo chaakatipa chomwanakomana wake anotipa upenyu husingaperi, chipo chisingatengwi nemari, chipo chinongoda kutenda kwako bedzi nokumusheedza kuti apinde mumwoyo mako akubatsire akushandure akuropafadze. Saka pazoro rino reChristmas muchigamuchidzana zvipo nehama neshamwari, ngatigamuchire chipo chikuru chakabva kuna Mwari anoveye mambo wedu Ishe Jesu Kristu, apinde mumwoyo medu atikomborera turopafadze. Mwari ave nemi mose, muwane nguva yakanaka muchengetwe mukomborerwe muzita raJesu Kristu Ishe wedu. Amen.
Ndinotenda mufundisi Simango. Reverend Oliver Mandisodza, ipai mashoko enyu kuvateereri vedu.
Mufara wangu kukwazisai mhuri yeZimbabwe pasi rose. Ndinovimba Mwari vari kukuchengetai sezvo vakakuchengetai gore rose kusvika nhasi uno tapemberera zveimwe Kisimisi. Kana kwanga kuri kutaura kwemazuva anotobva tati makisimisi awanda, ndinotenda Mwari nerimwe zvegore raedzerwa mukati moupenyu hwedu. Ndinoda kutenda kuti Christmas inosangana nezvinhu zvakawanda, nguva yekufara, nguva yekusangana kwemhuri, nguva yekuva nekuronga kutsva tichironga gore rinotevera. Ndinoda kutora mukana uno kuti tirakurudzirane kuti Mwari wazotibatsira kuti tiwane nguva yekugovera nanguva chaiyo kugara pamwe chete semhuri. Sesu tinosenza navanhu rume tikuti vana baba inguva yekuti tiwane nguva nemhuri dzedu, titore nguva mukana uno kuti tigare pasi tichironga nemhuri tichinamata tichitenda Mwari kuti tinofamba sei mugore riri kutera iri. Zvino isu tikuti soko redu gore rino ndekuti patiri kupinda muna 2020 tichipembera kudai, ngatizorangarirei kuti kune masvingo akakoromoka mugore ra2019 nemamwe makore. Tine zvizhinji zvakakanganisika nekuti masvingo anga akakoromoka. Ngativatorei kudzidza kubva kubhuku yaNehemaya chapter 2 verse 18 patiri kuti ngatisimuke tiwake mhuri dzedu, tiwake ukama hwedu Mwari vachitiitira zvakanaka. Zimbabwe inofanirwa kusimukazve nekuda kwevana vayo vari pasi rose. Isu savarume veMVPV tinotarisa kuti tishashanda pamwe chete tichipemberera tichiona zvakanaka zviri kuitwa nana baba nemhuri dzavo Mwari vachitiitira zvakanaka. Muve nezororo rakanaka, vatyairi, fambai mune zvakanaka, chengetedzai upenyu, koshesai upenyu, fambai zvekuti musvike muri vapenyu kwamunenge muchienda Mwari vachitiitira zvakanaka. Amen, amen. Tatenda.
Vatereri, ndipo pagumira chirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukutendai kuti makwanisa kutandara neni. Ndinoda kuti muve neChristmas yakanaka, izere mafaro, izere rudo, tigoramba tichienderera mberi nechirongwa chedu chezvichitendero. Sarai zvakanaka kusvika tasangana zvekare zvondo rinouya. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mova neChristmas yakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanono Kawande nacho chirongwa chechitendero, uye tinodawo kupa kutenda kwakanyanya kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu ako tinoshandisa muchirongwa chino. Wala! Odere dato!
Yo shetan tera kabiza, let's do it. Mulenge ona titiende na kusangala la chape. Otati tisidenya na. Tiko ipapa chamuno roera na ipapa. Amuna kuneza na tikanze changa pa. Chinja impaka esingo ekurwisa na. Tinyambe tikitaka preja jomasi na sepaka. Sasa
Christmas pano hazina Freeman na Alec Macheso ngaibake nako kambo ngaibake tabata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vopika kuti havasi kuzoita hurukuro dzisiri pasi pePollard. Mutungamiri weMTC vaNelson Chamisa vanoti zvePollard kutungana kwembudzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
So we seek out this.